Uongicho kwa di kuti vakasukure vadzoka nhasi muZimbabwe muHarare vasvika manguva dzinguva dzemasikati dza12 o'clock kutange tatoduma navo vanga vari mutiri mundege imwe chete South African Airways zvichitaridza kuti ivo kutaura kwavaita muchidimbo vanga vari kuti vari kuda kugadzirisa zita ravo nekuti vanga vakapomerwa mhosva dzakati wandei vakati semunhu asina mhosva zvinokosha kuti vadzoke vazvigadzirise zvichiburuka mundege vabva vatorwa nevanga vachitaridza kuti vasori vamwe vakapfeka masvutu vakati wandei vari varume vane chitsama ndokubva vapotwa navo seri ndokumbobvunzurudzwa kwenguva ingaita awa vasati vazoregedzwa zvavo ndokuzobuda vachipinda mumotokari ndofunga ndisawira wavo here muzvinabhizimusi anonzi Popela ndiyazo ivhetemedza achibva navo paairport vachienda zvavo ndozvataona izvi
asi pamavaona muri mundege umo vanga vachiratidza kuti munhu akasununguka here
munhu anga akasununguka chaizvo vachitotaura nyaya vachiseka nemudzimai wavo anga ari masikati akanaka kwanga kuchipisa kuchikwenaka mhepo kana kufefetera vanga vachiratidza kuti munhu akazvipira vanga vachikwazisana nevanhu vachikurukura nevanhu vakati wandei vanhu vanga vachingosvika vachiti ndivakasikuere ndivakasikuere vachitaura navo nyaya saka zvakazvitaridza kuti munhu akasununguka zvake isu patozobvunzawo sevanhu vekodzero vangoti aiwa ini ndinoshuvira kuti ndinochenesa zita rangu ndo zviri kuita kuti ndiende kumusha nekuti kumusha ndiko kumusha hakuna kumwe
asi tiri kunzwawo kuti panhandare yendege ipo paRobert Mugabe International apa kune vamwe vanga vachiratidzirawo mavaonawo here
hongu panga paine vechidiki vashoma zvichida nderekubato rezanupf vauya paboka iroro panga paine angaita sanga achitungamira ndi Godfrey Gomwe ari kune vechidiki vezanupf vanga vakabata zvimapepa zvishoma zvanga zvakanyorwa kunzi mapurisa batai munhu kana kuti mbavha yadzoka nezvimwewo asi havana kukwanisa kuti vaone vanenge vazoona kuti vakasikuere ava vatobuda saka havana kuzokwanisa kuedzora kuti vazosara votaridzira munhu atoenda uyezve vanga vari havo vanhu vashoma vanga varipo.